Relaga.
Awela wala moya rasa gena. DJ Santana, DJ Zuki, Fantana lefos by juice spot. Dinenge dichi shingirira, ndichiti zvika fire tichabudirira. Vavengi wauya vonditsikirira, chisungo dorama ndakashingirira. Nguva yareba, tichingobatika kuma studio, tichiti tikugadzira zvima audio, asi chikubuda hapana. Nguva yareba, tichingobatika kuma studio, tichiti pamwe zvikarira kuradio, pamwe tichatibatsira mangwana.
Vamwe vakati sango rinopawa netando, shanda nesimba ndoda kutenga mota. Upenyu chikemu andifenda akakwita, ndoshuwira kapeta life muri yotya maguta.
Asi pamwe pacho zvondiremera, nashaya kana munhu wekuchemera. Ari munhu mutema afe akubatsira anotokutsikirira. Nguva yareba, tichingobatika kuma studio, tichiti tirikugadzira zvima audio, asi chikubuda hapana. Nguva yareba, tichingobatika kuma studio, tichiti pamwe zvikarira kuredio, pamwe zvichatibatsira mangwana.
Yo again, ndikambokaya zvandaimeditata. Pandaikura ndaitindoda kuita doctor. Kalife kemudenga kunge elevator, neshungu mumoyo zvandipedza mafuta.
Mukurira makagadzira maitsi, amukupota muchilinka nemavheti. Isu tongonongedzwa nziyana puna, asi one day no believe ndachikwina.
Nguva yareba, tichingobatika kuma studio, tichiti tirikugadzira zvima audio, asi chikubuda hapana. Nguva yareba, tichingobatika kuma studio, tichiti pamwe zvikarira kuredio, pamwe tichatibatsira mangwana.
Vamwe vakati sango rinopawa netando, shanda nesimba ndoda kutenga mota. Upenyu chikemu andifenda akakwita, ndoshuwira kapeta life muri yotya maguta.
Asi pamwe pacho zvondiremera, nashaya kana munhu wekuchemera. Ari munhu mutema afe akubatsira anotokutsikirira. Nguva yareba, tichingobatika kuma studio, tichiti tirikugadzira zvima audio, asi chikubuda hapana. Nguva yareba, tichingobatika kuma studio, tichiti pamwe zvikarira kuredio, pamwe zvichatibatsira mangwana.
Awela mwana, jamela papa jei, tell him say it's okay. Nakina, elder mandebo, wela mwana mwenyara zagiana. A Fantana levels by juice powder. Alaga, till him see my namunya.